Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 19, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvive zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inotanga kuburitsa mumajeri vamwe vasungwa vakaregererwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pasi pechirongwa chepresidential amnesty senzira yekuderedza uwandu hwevasungwa mumajeri. Musangano waitwa nesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe unoratidza kuti kunyanga hazvo vatori venhau vagadzirira kuburitsa mashoko pamusoro pesarudzo dzegore rino, ZBC haina zvikwanisiro zvekuti iite basa nemazvo. Bazi rezveutano rinoti chirwere chechimbwa mupengo chiri kukwira munyika uye mushonga wekudzivirira chirwere ichi uri kushayikwa muzvipatara nemakirinika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nhasi yatanga kuburitsa vamwe vasungwa vakaregererwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pasi pechirongwa chekuregerera vasungwa vari mumajeri chepresidential amnesty. Chirongwa ichi chakanangana nekuderedza uwandu hwevasungwa vari mumajeri. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Pasi pechirongwa ichi, hurumende iri kutarisirwa kuburitsa vasungwa vanosvika zviuru zvina nemazana maviri nemakumi manomwe kubva mumajeri ari munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Studio 7 yashanyira jeri reHarare Central Prison, uko yaona kuchiburitswa harahwa dzine makore anodarika makumi matanhatu ekuberekwa. Vashepi Mahiya vane makore makumi matanhatu nerimwe ndemumwewo varegererwa nemutungamiriri wenyika. VaMahiya avo vanga vagara mujeri kwemakore gumi nerimwe vaudza Studio 7 kuti vakabata chibharo muzukuru wavo aiva asati abva zera uye vatambira nemufaro kuregererwa uku.
Aiwa ndokufara navo chaizvo zvaita hurumende nekuti ndapika 11 years.
VaBobby Makaza vekwaMurewa avo vaiva vakatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi nemwedzi misere vanoti vafara zvikuru vachiburiswa mujeri mushure mekugara kwemakore mana.
Panyanana takati nhai vakatoperwa 18 vanabvisirwa 2 vanasaia 16 vanazobvisirwa nejeri vanasarwa ne 10.8 saka ndaenda sevha 4 ndaenda sarwa ne 6.8.
VaMaganda zvenyika vane makore makumi manomwe nematanhatu ekuberekwa. VaZvenyika vaudzawo Studio 7 kuti vari kutarisirawo kunogara murunyararo nemhuri yavo. Vati vaiva vakasungirwa kubata mwana nemakore mapfumba muchibharo vachiti vakangozorwawo mafuta enguruve yavasina kudya. Mumwe womusungwa vaChristopher Chinyai vatiwo tarisiro yavo ndiye kuti ivo nevamwe vese vachabuda nekuregererwa vanokwanisa kuita mibato yemaoko kuitira kuti vararame.
Kuti kana zvisisakwanisiki muupenyu ngatidzokerei kumamisha kwetakabva tita restart, kana kuti tichitsvage mabasa kuita, angava maprojekti, angava mapisek zvekuita, like nyaya dzekuba kana dziri dzanyaya dzemedha, kana wagumbuka ibvapa nzvimbo iyoyo nekuti dzimwe hasha dzinopesera mamuto rwisana kusapagurana
vachionekana nevasungwa vaburitswa kubva kujeri Harare Central Prison mukuru weZimbabwe Prisons and Correctional Services mudonho reHarare Commissioner Gilbert Marange vati vasungwa vachatakurwa kunosiyiwa kwavanobva
ndopara dzimwe mhosva rupanzwisisa aiwa mufamba zvakanaka zvanzi kuti zvese everything zvese takadzivisa
vasungwa ava vayambirwawo kuti vasazonyadzisa mutungamiriri wenyika nekuzodzoka zvakare kujeri vapara dzimwe mhosva vamwe vasungwa vanga vari kuchikurubhi maximum prison vaburitswawo zvakare pasi pebumbiro remutemo mutungamiriri wenyika anokwanisa kuregerera vamwe vasungwa vakaregererwa vanosanganisira vana vari pasi pemakore gumi nemaseve avo vapika chikamu chimwe chete kubva muzvitatu kana kuti 1/3 chemutongo wavo vasungwa vane zvirwere zvisingarapiki vakwegura vane makore anodarika makumi matanhatu vanorarama neurema nevamwewo pavasungwa varegererwa ava vanhurume zviuru zvina nezana nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 4166 uye madzimai vanongova zana rimwe chete navana 104 dunhu reHarare ndiro rine vasungwa vakawanda varegererwa vanosvika kumazana manomwe nemakumi mapfumbamwe kana kuti 790 richiteverwa nedunhu reBulawayo uko kwaregererwa vanhu mazana matanhatu nemakumi masere nevasere kana kuti 688 vanoongorora magariro evanhu vanoti uwandu hwevarume varegererwa zvichienzaniswa nemadzimai hunoratidza kuti vanhurume ndivo vari kunyanya kupara mhosva kana zvichienzaniswa nemadzimai Zimbabwe Prisons and Correctional Services haina kupa uwandu hwevarume nevanhukadzi vatanga kuburitswa nyika yese nhasi kunyange hazvo yambenge yavimbisa kuti ichaita izvi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Musangano wakokerwa nesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe muHarare nhasi waburitsa pachena kuti kunyanga hazvo vatori venhau vagadzirira kuburitsa mashoko pamusoro pesarudzo dziriko gore rino nepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation kana kuti ZBC inoti haina zvikwanisiro zvekuti ikwanise kuita basa rave nemazvo panguva yesarudzo Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi
Mumwe mupepeti mukuru wekambani yeZim Papers, William Chikoto, audza musangano uyu kuti kambani yake yakagadzirira sarudzo idzi pane zvese, asi mukuru anoona nezvedivi remaradio kuZBC, Robson Mandu, ati kunyange hazvo vari kugadzirira sarudzo idzi, havana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo panguva yesarudzo.
The challenge is on other tools of trade issues.
Dambudziko riri pazvinhu zvokushandisa, tinoda motikari mari nezvimwe zvakawanda kuti tikwanise kukava.
ZBC inosungirwa nomutemo kuti ipe mukana wakafanana kumapato ese zvimatongerwo enyika uye mhandu ati vakazvipira kuita izvi asi vanoda rutsigiro kubva kune veruzhinji mapato ezvimatongerwo enyika pamwe nehurumende imwe nengo yebord resangano rinomira vatori venhau vechidiki reYoung Journalist Association of Zimbabwe Leopold Munende ati zvisinei nezviri kuitwa nemakambani anoona sekuti vatori venhau pachavo havasati vagadzirira
mari dzavari kuhora hadzienderani nebasa riripo mberu
asi nhengo yebhodhi remisa zimbabwe vakrichinaka vati masangano anomirira vatapi venhau ari kuita gadziriro idzi kunyange hazvo vatori venhau vaine zvichemo
isi tiri kuti vatori venhau onai kuti panguva dzesarudzo ndi munenge makatariswa nenyika yose nepasi rose
panyaya yekuti ZBC haina zvikwanisiro vachinaka vati dai zvaibvira hurumende yabatsira kambani nemari nekuti ndiyo kambani inomirira vanhu vese munyika izvi zvatsigirwa nenhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko zvakare vari mumiriri weparamende vashakespeare hamauswa vetriplec avo vatiwo hurumende pachayo haisati yagadzirira sarudzo idzi nekuti pachine mitemo inoomesera vatori venhau panguva yesarudzo
kune electoral amendment bill riri muparliament harisati rapedziswa ndo richagara zvakare dare reparliament kuti rione kuti mamwe maprovisions arimo anoita kuti vatori venhau vatore zvakasununguka agadziriswa
asi vachitaurawo pamusangano uyu mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vakindness paradza vati nyaya dzinoonesa vatori venhau pasarudzo dziri kugadziriswa nekuvandudzwa kuri kuitwa mutemo wesarudzo muparamende pari zvino.
Saka iyoyo nyaya iyoyo tiri kuigadzirisa nemutemo watiri kugadzira kuparamendi inonzi amendment yeelectoral act kuti tione kuti ichocho chinhu ichocho tachibvisa, nekuti majournalist haasi maobservers. Majournalist anenge achiita basa ravo. Majournalist anga achinetseka kuti vane inonzi double accreditation, saka toda kuibvisa iyo.
Vatiwo vatori venhau vanofanira kusiyana nekatsika kokuenda pese pese nepavasina kukokwa vachiti havasi pamusoro pemutemo.
Majournalist ngarege kuenda kwavasina kukokwa, vanoenda kwavanenge vakokwa, ende ngavarege kupinda vasingabvumidzwe kupinda, nekuti muchirungu tinoti they are not above the law. Saka basa ravo ngavaite basa ravo zviri pamutemo.
Izvi zvatsigirwa nemutauro wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, avo vati zvakakosha kuti vatori venhau vatevedze mutemo kana vachiita basa ravo.
We serve one constituency, which is the people of Zimbabwe. Media mchita basarei, police mchita basarei, tukango ziwa hizo zvinofa.
Mumwe mukuru muZimbabwe Media Commission wa Academy Chinamora, vati kunyange hazvo paine matambudziko akawanda akaita sekushaya zvikwanisiro, vanoona sekuti vatori venhau vakaita gadziro yakanaka yekunyora pamusoro pesarudzo gore rino. Vachinamhura vatiwo kubvira pakaitwa sarudzo dza2013 kusvika pari zvino pave nemaredhiyo, materevhizheni nemapepanhau epadandemutande akawanda, zvekuti mapato ese achapinda musarudzo achawana mukana wekuzvishambadza kana kutaura nyaya dzawo. Zimbabwe inotarisirwa kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende pamwe nemakanzuru muna Nyamabhuvhu, kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasati vatara zuva resarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Masangano anorwisana nemhirizhonga yemudzimba ari muSouth Africa nhasi achinja mupaka pavimbiso yavo yekutanga yekuti aida kunosvitsa gwaro renyunyuto kumutungamiri wedare reparamende yedunhu reAfrica, ePan African Parliament kana kuti PAP, Mambo Fortune Charumbira, pamusoro pechipomerwa chekuti vakabata mumwe mudzimai zvisina kutsarukana. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Masangano anorira kodzero dzevanhu nemapato ezvematongerwo enyika aratidzira nhasi muJohannesburg, South Africa, ndokunosvitsa gwaro rekukumbira kuti kuve nemusangano uchaziya nyaya dzemhirizhonga yemudzimba iyo anoti yatsviriridza muAfrica. Asi amai Sihle CBC, avo vakavamba sangano reKwanele Foundation iro ranga rakatungamira masangano anechitsama aratidzira nhasi, vanga vakamboimbisa kuti vachasvitsa gwaro renyunyuto kudaro rePAP maringe nezvipomerwa zvamambo Charumbira. Pavakaenda kumasvingo svondo rakapera nechinangwa chekuda kusvika pamwongo wenyaya iyi, amai CBC vakange vati kuchaiswa gwaro renyunyuto kuPAP rinokurudzira kuti mambo Charumbira vasuduruke pazvigaro zvose zvine chekuita nesangano iri iro ravanove ndivo mutungamiri. Mambo Charumbira, avo vanovazve mutungamiri wekanzuro yemadzimambo eZimbabwe Council of Chiefs, vakatarisana nemhosva yekubata muzukuru wava nemakore makumi maviri nemanomwe nemwero usina kukodzera kana kuti sexual assault pachirungu. Sekutaura kwemapurisa, chiitiko ichi chinonzi chakaitika nemusi wa31 Kurume gore rino, nenguva dzekumasikati apo mudzimaiwo aibva kwamutare achienda kuHarare akananga kwamai Mugabe Secondary School kuMazowe kumakwikwi eGakava evana vedzidzo yesekendari. Asi pakuratidzira kwazvoitwa muJohannesburg nhasi, amai CBC vari waimbwa vakaviga mupini ndokuisa gwaro ranga richikumbira kuti PAP ironge musangano uchasanganisa masangano anorwisana nemhirizhonga yemudzimba kubva kunyika dzose muAfrica.
To establish a pan-African gender-based violence and femicide summit.
Tiri kuda kuti papi ironge musangano uchaita kuti masangano anorwisana nemhirizhonga yemudzimba mukondinendi yese tisangane pamwe chete, nekuti maparamende epapo ndiwo ari kushungurudza vanhukadzi. Saka musangano wakafanirwa kuitwa nechimbi chimbi.
Kunyange hazvo gwaro renyunyuto iri risina kutarisana nenyaya yamambo Charumbira, baba vanyakumangara vatamuka majaya vati zvaitika kuSouth Africa zvinova pachimbo vachiti vavana munyaradzi.
Movie yatogwa neGBV kai iri very very supportive because kuZimbabwe they are quiet and South Africa is making noise. Saka apa zvatibetsera chaizvo, tafara stereki.
Nyanzvi munyadzi magariro evanhu vatendai mbofana vati zvaitika nhasi zvinoratidza kuti utungamiri hwenyika dzemuAfrica haudi kufumurwa kunyange watadza.
Vangaenda havo nemapepa avo vachiti ngati izvati zvifariri dai munhu waongororwa, asi tinotoziva kuti hapana zvinoitiwa, nekuti kana munyika macho imomo mutemo tinotoona kuti inoshandisirwa kune vasina mari, vasina masimba, asi vane masimba vanongosiyiwa zvakadaro. Saka nyaya dzekusexual abuses, dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi nemashefu aya, ndoni kwadzinoenda kwakati tsvekete, ndekuti vanhu vanodzivirirwa vanotoonekwa kuti ava ngati vasiye vachiita zvavanoda vachityora kodzero dzevanhu madiro.
Studio 7 ana kukwanisa kubata Mambo Charumbira kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kubatika kusvika taenda pamhepo. Hatina kukwanisa kubata mutauro wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwe kuti nyaya iyi yasvika papi. Asi mamwe masangano enhau dzepadande mutande ari kuti Mambo Charumbira havana kumbobvira vapomerwa mhosva yekubata mudzimai uyu nenzira isina kukodzera, achiti mashoko aya ari kutenderedzwa nevanhu vakanangana nekusvibisa zita ravo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Shingirai Madondo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muMalawi asunga vapoteri pamwe nevari kutsvaga upoteri munyika iyi vanodarika mazana mana muguta guru renyika iyi vanga varamba kudzokera kukamba iri kunze kweguta. Vazhinji vevapoteri nevari kutsvaga upoteri vasungwa ava vanobva kunyika yakaparadzwa nemakakatanwa yeDemocratic Republic of Congo pamwe neRwanda neBurundi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasangana nevamwe vatungamiri vegungano reGroup of Seven kana kuti G7 pakudya kwemanheru muHiroshima kuJapan nhasi, apo zuva rekutanga kwemusangano wemazuva matatu raswedera. Vatungamiri ava vari kutarisirwa kukurukura nyaya yekukura kwembiri yeChina munyaya dzezveupfumi pamwe nekusagadzikana kuri muUkraine. Bazi rezveutano rinoti chirwere chechimbwa mupengo chiri kukwira munyika, uye mushonga wekudzivirira chirwere ichi uri kushayikwa muzvipatara nemumakiriniki. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kurumwa kwevanhu nekatsi dzakanga dziri nechimbwa mupengo mudhorobha rechivhu svondo rapera, bazi rezveutano rinoti riri kutora matanho ose kudzivirira chirwere ichi munyika, sezvo chiri kupararira zvakanyanya. Mumwe mukuru mubazi rezvekudzivirira kupararira kwezvirwere munyika, Dr. Reverend Spago, vanoti zvave kunyanya kutyisa ndezvekuti muzvipatara nemakiriniki hamuna mushonga wechirwere chembwa mupengo.
Vozopaiwa maantivibis kazhinji kazhinji. Pazvipatara panenge pasina antivibis iyoyo. Munotorayirwa muchinda yemunotenga muuye nayo. Ipapo ndopamwe patirikuita dambudziko. Dzimwe dzenguva munhu anobayiwa tetanus yoga.
Dr. Spago vanoti vanhu vari kufa sezvo vari kutadza kutenga mishonga iyo iri kudhura zvakanyanya mumafamasi.
Unobayiwa 5 majekiseni wao. Chimwe chinonyanya kuti vanhu vasamabaiwa mutengo wao. Majekiseni wao anoti dure. Tinovanga kuti vanhu vanogona kuita $20 rimwe chete. Kureva kuti ubayiwe kosi yacho yakakwana. Unenge wakutarisana nemari inokwana iyo kuita $100. Zvinodhura hongu. Asi zvinhuwo zvinokosha.
Varoti munhu akaratidza zviratidzo zvekubatwa nechirwere chembwa mupengo zvakaita sekubuda masiriri, kubvotomoka, kutaura nekuda kungotsenga-tsenga, hapedze mazuva anodarika gumi asati afa.
Kana munhu atotanga kuratidza zviratidzo zvataura kuti anenge pasisina, within 10 days tenge tava kutotaura kuti tenge tatora sikiwa naye.
Dr. Spago vanoti kasi dzinosvika ina idzo dzaive pakati dzaishungurudza vanhu muchivhu dzakaurayiwa svondo rapera. Mukuru muboka rezvekushambadzirwa kwemashoko mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. George Kampondo, vanoti vari kukurudzira vagari kuenda kunobayiwa majekiseni ekudzivirira chimbwa mupengo kana varumwa neimbwa inenge isina kubayiwa jekiseni rekudzivirira chimbwa mupengo. Mutauri wekanzuro yechinhoi vatichaona mulauzi vanoti vane urongwa hwekubatana nemapurisa pamwe nevebazi rezveutano kuti vapfure imbwa dzose dzinenge dzichingombeya mbeya mumigwagwa yedhorobha iri senzira yekuderedza kurumwa kwevanhu neimbwa inova nzira inotapuriranwa chirwere cheimbwa mupengo.
Kana imbwa dzichinge dzashaya vari vanokwanisa kuti dzinge dzakachengetedze nguva zhinji inoenderera mberi nokupa chirwere kana nokuruma vanhu zichiendesa chirwere, nokuti munhu asingakwanisi kunge achichengeta imbwa yake pamba. Saka zvinezvenge zvino taakutaurirana nevamwe vemabazi ehurumende anoona nezveutano, tingakwanisi sei kuzorodza kana kuti tingakwanisi sei kuti imbwa idzi dzinge dzichiwana padzinogona kugara pakachengetedzwa.
Munhu anenge arumwa neimbwa isina kubayiwa anokurudzirwa kubayiwa majekiseni matatu ekudzivirira chimbwa mupengo. Jekiseni rimwe chete rinoita madhora ekuamerica $20, zvichireva kuti munhu anotenga mishonga yemadhora ekuamerica $56 kana kuti $60. Vanochengeta imbwa vanokurudzirwa nemutemo kubayisa imbwa dzavo padzinenge dzave nemwedzi mitatu kubva dzazvarwa, dzozobayiwa zvakare kana dzave negore. Kubva ipapo imbwa inenge yave kubayiwa kamwe chete pagore. Chirwere ichi chinonzi hachinyanye kubata katsi, asi kana chichinge chabata katsi inoonekwa nekuchinja maitiro ayo isingagadzikane, kubuda furo mumuromo, kudedera ichishaya simba kana kuve neukasha. Munhu asingabayise imbwa yake akabatwa anobhadhariswa muripo wemadhora ekuamerica $100. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi wemusambo wezim dancehall Consider Marura, anozivikanwa neremagitare rekuti Faster Man. Faster Man anoti upenyu hwake hwakashanduka kubva zvakabuda hurukuro yenhoroondo yake pastudio 7 gore rapera. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvanzi Chininga westudio 7.
Ndinotenda mukoma Ivanzi Chininga nekubata Faster Man kubva kuchipinge. Ndinongoti in short, Faster Man ndiye yakayafamba ende zvakundifadza ende zvakuratidza kuti zvindiri kuenda mberi ndinosvika. So ndakaita interview yangu yekutanga ndikaita ichipiri. So zvakaita kuti ndiwane mafans kunze kwenyika, kunana UK, America, kunana Botswana, Zambia. So nedzimwe nyika dzakawanda.
Mimanzi yako iri kusimukira zvakadii muchaonga kubva pawakatangira kusvika pawave iko zvino?
Ndichitarisa kwandakabva nemusic nepandavari zviri kundifadza zvakanyanyisisa ende ndiri kufara kuti pandiri kuenda ndava kusvika ende ndava pedo kusvika.
Chaunga chiri kutambirana sei nemumanzi wako?
Vanhu vari kufarira music yangu zvakanyanyisa vanonga vasangana nayo mumagroups matinonga tichisenda kumayoutube. Kwavanoitora vari kukomenda ende vari kufara. kutaha tinotendura muziki yatinofarira unoimba mitechi ndokuchitangu
kubva zvawatanga kubuda pazvirongwa zvepano pastudio 7 wawedzera kukura zvakadii uri kuitawo mashow here
so nekunge ndichichipenyura pastudio 7 so madho akavhurika emashows ende vanhu vakawanda vakange vakundinzwa kugona kwangu so ndaane mashow anokwana kuita 5 andaita mugore rino ra2023 so nezuro chaiye ndakanga ndiine show kwanga kupamutare kwanga kuine 5-10 ndakangodainzwa ipapo so ndinongoti kune vanonga vachida kuitirwa zvakawanda zvavanonga vachida vane muchato marod shows vanonga vachida kuitirwa masongs emabhizinesi avo darisai kambucha yafamba nasei colors afamba maparties mabirthdays munotipoka munobata fastamini tinosvika
vanoda kukuhaya vanoda kuridzirwa sezvo vave kukurawo kudai so vanokuwana kupi fastamini
so music ya fastamini iri kubatika pa YouTube pari zvino haisati yakubatika pa Facebook nepa Instagram nepa Twitter vanonga vachida kubata fastamini Facebook vanonyora consider marura kuTwitter vanonyora consider marura fastamini anobatika pa kambani inonzi nyungujeziti tanganda t ndipo panobatika fastamini vanondibata pa namba dzinoti 077 60 47 674.
Chitisarudzira kambo katsva pamimanzi yako minyuwani yauri kurovai katinobuda nako mudariro nhasi
sekweza Friday kudai ndiroda kuti mafanzi angu amborizirwa kasongu kanonzi garandi chauya. Garandi chauya isongu yapisa ende yaputi kasongu iyi.
Hanzi garandi chauya kambo kari kubva kuna Consider Marura anozivikanwa nerema gitari rekuti Faster Man wamanzwa zvakare achitaura muhurukuro yaaita naivhans ninge westudio 7 ari ku New Year's Gift kuChipinge. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechisano svondo rinouya, asi musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi, apo tiri kuenderera mberi nekutarisa gadziriro yesarudzo dzegore rino. Tichatarisawo zvakare nezvekuregererwa kwevasungwa pamwe nemusangano waitwa nemasangano enhau vachitarisa kugadzirira kwevatori venhau musarudzo dzegore rino. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Hurumende inotanga kuburitsa mumajeri vamwe vevasungwa vakaregererwa nemutungamiri wenyika pasi pechirongwa chepresidential amnesty. Musangano waitwa nesangano remedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, unoratidza kuti nepenyu ZBC haina kugadzirira zvakakwana kuti inge ichibata basa pasarudzo dzegore rino. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyemina Praxidis Jeremiah.